manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamafufu 26 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voshora kuwanda kwenyaya dzemhirizhonga munyika vachiti iri kukonzerwa nebato reZANU-PF. Asi vebato reZANU-PF vanoti havakurudzire nyaya dzekurwisana pamwe nemhirizhonga mubato ravo vachiti vanoona vanopikisa variwo vari kudzishandisa zvakanyanya. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition oita gadziriro dzekupedzisira pamberi pesarudzo yebyelection iriko mangwana kugokwe kabuyuni, vose vachitarisira kukunda musarudzo iyi. Bato riri kutonga muAngola rePeople's Movement for the Liberation of Angola rotarisira kutonga zvakare kwemamwe makore mashanu zvichitevera kutungamira kuri kuita bato iri musarudzo. Iyi ndiwe mumwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vashora kuwanda kwemhirizhonga munyika yavanoti iri kukonzerwa nebato reZANU-PF vakati vari kushanda zvakasimba kuti hwaro hwesarudzo huwandudzwe sarudzo dzegore rinouya dzisati dzasvika. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi vachamisa vati havasi kufara nemhirizhonga yavakasangana nayo kuZumba, kuWedza, kwaSeke pamwe nekuGokwe pavaifamba vachiita misangano nevatsigiri vavo. Vachamisa vati havasi kufara nekurohwa kunonzi kwakaitwa vatori venhau kuGokwe kwaBuyuni neZuro nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF pamberi pemusangano wavakazoita nevatsigiri vavo. Vati vatsigiri vavo vakawanda vakakuvadzwa zvitevera mhirizhonga yaNeZuro iyi.
Taonana vakuru Midlands ndovakanga vari muzvidemo vana July Moyo, vana Larry Mafima nemotikari dzavo dzaiva kuma 23 vakadzingirira konvoi yedu. Tikatozobvanga vane chuti tikatisa tiri kurwa nokuti tanga takaudza kuti pane zvavada kuita. Saka takangoti regai timbonzvenga paside. Havana kwanisa kuziva kuti aenda neko. Vakazongonzwa kuzwa kuti tasvika kwanga kune musangano vaifunga da vachati bloka kuti tisaenda nekuti ndozvavanoita kwese kwataenda. Vanotonesa maroadblock Masvingo, kwaChiri, Dredzi, Zaka, Ikita, Chipinge, Chimanimani, Nyanga, Hurungwe, chero kwataenda Mushumbi Pools, Mount Darwin, Vashamba, Mvurwi vanovaida kuti vativharidzira. Ipapa uZumba Wedza kurova vanhu kuputsa pfadzi dzevanhu kunovhundusira vanhu ndozvavanoramba vachiti asi munoziva kuti makata anoshora vatevo.
Vatiwo vakazofamba netsoka kwechinhambwe kuti vakwanise kusangana nevatsigiri vavo mushure mekuvharirwa migwagwa nevatsigiri veZANU-PF avo vavati vaitungamirirwa negurukota rezvematunhu vaJuly Moyo.
For about five kilometers takaenda mugomoka for about 2 hours then we had to walk kunoenda kwanga kune mota dzedu. Iwo vakanga vachitera mota so indakadhirovhwa ndandapinda musango because iwo vakafunga kuti mota ari mumota indandamu. It's almost like film kana kuti movie style. I think I'll beat see vana Swazilega nevamwe vano acta because but it's for safety. We could have had my scaffolds but kanda bloodshed and they will say kuti Chamisa aprovoka vanhu aridza futi aita se ajinwandat.
Hatina kukwanisa kutaura navamoyo kuti nzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadaro vachamisa vati vakwidza nyaya yemhirizhonga iyi kusangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC vachiti havasi kuzoita zvemhirizhonga sezvavati zviri kutarisirwa neZANU-PF vachiti vanoda runyararo munyika. Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati
nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzokurwisana, nyaya dzokudena, nyaya dzokushungurudza vanhu, nyaya dzokuvhiringidza vanhu hadzitenderwi mumusangano weZANU-PF. Asi tinozvionawo kuti kune vanopikisa vanoshandisawo nzira idzi fani vanodzishandisa kwazvo. Kunyange zvavo vakangwarira kuzoti kana dzinge dzaitika vanomhanya kumapepa nau nekune vanotepfenyura voti musangano weZANU-PF watidai. Kuti tichizonzwa kuti zviri kubvepi uye zvatangira papi chazoitika chii. Vazhinji havazotsvagi kuti zvafamba sei nokuti vanenge votsvaga kuda kumhura musangano weZANU-PF.
Mutauri womubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vakurudzira mapurisa kuti asunge vose vari kukonzera mhirizhonga.
Ndo zvatiri kutarisira kuti mapurisa edu aite nekuchimbidza mhirizhonga iyi isarambe ichienderera mberi, tichikumbirawo kune mukuru wenyika vamunangagwa avo vakakotwa vachitaura musi wechipiri kuti vanokondema violence inoitwa munyika kuti vateere mashoko avo nekuingeja vanotarisirwa kuti vanenge vari vatsigiri vavo.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZEC vaJasper Mangwana kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi. Hatina kukwanisawo kunzwa divi remapurisa kana paine nyaya dzemhirizhonga dzakasvitswa kwaari, asi mapurisa agara zvavo achiti anoshanda nenyaya dzinenge dzamhan'arwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mapato makuru anokwikwidzana munyika eCitizens Coalition for Change kana kuti CCC neZANU-PF ari kutarisirwa kutatsurana mangwana musarudzo yeby-election mudunhu reGokwe Kabuyuni. Sarudzo iyi iri kuuya kunyange hazvo dunhu iri rakambovhiringidzwa nemhirizhonga mazuva maviri apfuura, asi mapato ose ari kuti anotarisira kukunda zvine mutsindo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vari kumirira bato reCC musarudzo idzi, vaCosten Mguti vati vanotarisira kukunda zvine mutsindo kunyange vakambokanganiswa kutsvaga rutsigiro nemhirizhonga yavanopomera bato reZANU-PF.
Saka patari kuongorora tichazokona kuti vanhu vedu zveshuwashuwa vacharamba zano mangwana, tinofanira kukunda. ZANU-PF yakatirai zvese zvakaifungidza zvinofanira kukanganisa vanhu kuti vasavhote zvakanaka. But kuona kwedu vanhu vanenge vari determined kuti vachishandira mararamiro avo despite nyaya dzeviolence, despite nyaya dzevote buying, tinotarisa zvakaitira zvakanaka. Hatisiyai vanhu vekukomburena stereki wezi vanhu takavadzidzisa kuti aiwa vanhu vanozvisunungura voga. Saka mangwana tinofanira kukunda.
VamuGuti avo vakamboita nhengo yeparamende munzvimbo iyi mugore ra2008 vachiri kuMDC vanopomerawo ZANU-PF mhosva yekushandisa madzishe pamwe nechikafu mukukwezva vatsigiri, asi vanoti izvi hazvivatadzisi kukunda nekuti vanhu vanoita nebato riripo iri. Vatsigiri veCCC vashanu vanonzi vakarohwa zvakaipitisa musi wechipiri, uye mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakambovharirwa kuti vasaite musangano nevatsigiri vavo, asi vakazokwanisa kuita musangano uyu kunyange havo vakazongotaura nevatsigiri vashoma vakazovakumbira kuti vauye neuwandu hwavo kuzovhota, vachitsigira nhengo yavo vamuGuti Mangwana kuti vapedze udzvinyiriri hwavanoti huri kuitwa neZANU-PF.
Vanga vakandivharidzira vasingadi kuti ndiuye kuno, asi tinotenda Mwari, tinotenda imi nerudo. Saka ndinokutengai kuno kukabuyuni namutengo, ndinokutengai pahwani nepatu. Ngatibudei neuwandu hwedu tonovhota, voti hatisi kuvhotera munhu, voti tiri kuvhotera tsinga dzemigwagwa, tiri kuvhotera tsinga dzemvura, tiri kuvhotera tsinga dzemagetsi, tiri kuvhotera tsinga dzemufaro,
asi vebato reZANU-PF vanoramba kuti vakakonzera mhirizhonga iri kutaurwa neCCC iyi, vachipomera bato rinopikisa iri mhosva yekundoita mhirizhonga kumadzishe nekuti vanotsigira bato rinotonga. Vari kumirira ZANU-PF musarudzo iyi vaSpenza Chuma varamba kutipa tarisiro yavo musarudzo dzamangwana idzi vachiti havadyidzani neStudio 7. Asi sazvigaro weZANU-PF kuMidlands Valari Mazima vavimbisa vatsigiri vavo munyika kuti vachakunda mangwana nekuti vakabata basa ravo zvakasimba panguva yekutsvaga rutsigiro.
zora mangwana pa anasuko vashenda kwa mavota basa redu takaita homuvekeri takaita takataura navanhu vanhu vakatirindisa kuti aiwa tokudzorera ECD yenyu yamamunayo
mama vhima varamba mashoko ECD yekuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga vachiti bato rinopikisa ragara rinongochema chema izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemashoko muzan PF vatafadzwa mugwadi
ngavasiyane netsika iyoyo yekuti kana vapara mhosva vakonzeresa mhirizhonga ivo ndivo vomhanya mberi kune vamapepa nhau nevanochepfenyura vachida kutsvaka kunzwirwa tsitsi ivo vachikonzeresa mhirizhonga mumaruoma maitiro avo iwayo haazoperi zvakanaka
asi mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaosanos gift sizva vanoti timanyepo aya vachiti ZANUPF yatanga mhirizhonga nyika yose mutauriri wezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC vajaspa mangwana vati
tongozivisa kuti sarudzo dzegokwe kambiyunita varezimbabwe electoral commission takaita zvose zvinodiwa kuadvhetaka nokugara 9 mawards ne53 mapolic station environment yachona iri calm asi tataona iri dharipot aidha nepolice kana nemaofficial edukraza kuti zvakarongeka mangwana zvichavhura na 7 makuseni tovhura na 5 na 7 manheru
sarudzo iyi iri kuita kutsiva vaimbova nhengo yeparamende valenard chikomba vezanupf avo vakashayika mutsaona yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino ndakamirira studio 7 kugokwe ndini Godfrey Timba.
Bato riri kutonga muAngola rePeople's Movement for the Liberation of Angola kana kuti MPLA riri kutarisira kutonga zvakare kwemamwe makore mashanu zvichitevera kutungamira kwariri kuita musarudzo. Vakamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri wenyika iyi vazhowawo Lorenzo vari kutungamira apo mavhoti anodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 97% averengwa kare. Pataenda pamhepo MPAA yanga yakawana mavhoti anodarika zvikamu makumi mashanu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 51.7% izvo zvinoribvumidza kuve nenhengo dzeparamende zana nemakumi maviri neina kana kuti 124. Bato guru riri kupikisa reNational Union for the Liberation of Angola kana kuti UNITA rine zvikamu makumi mana nezvina nezviga zvishanu kubva muzana zvemavhoti averengwa kana kuti 44.5% izvo zvinoripawo mukana wekuve nenhengo dzeparamende makumi mapfumbamwe. Vanga vachikwikwidzana zvakasimba nava Lorenzo ndava Aldaberto Scosta Jr. veUNITA. UNITA yatozivisa kare kuti ichapikisa zvichabuda musarudzo dzemusi wechitatu idzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kugara zvakabatira ura mumaoko sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika iyi. Vazhinji vanoti havasi kuziva kuti vachaita sei pachapera gore sezvo vasina kukwanisa kugadzirisa mapepa avo sezviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa. Vamwe vanoti vakaedza kugadzirisa mapepa avo eZimbabwe Exemption Permit ayo achasvika kumagumo kupera kwazvita asi vashoma ndovakabudirira. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nezvenyaya iyi.
Kanonzi Abineo Ongorima ndiku Limpopo South Africa kunonzi Dzanini kumapurazo. Zvinhu hazvinamira zvakanaka muno muSouth Africa so far. Munhu wese angogara mabhora uri panze nekutya boys makambani mazhinji ari kupromisa vanhu achiudza kuti 2023 January kana usina passport nepermit usatogara wauya zvakugara waredza kuuya boys hatisikwanisa kuzoshanda nini kana tisina mapepa akakwana according nelo yaakudiwa muno muSouth Africa. Saka zvinhu zvakangooma so far boys hatisikuzva kuti mani mapepa acho kuti toza kuti mawanipiwa asinetsa kutowana ndozvinongoreva kuti kambani ingoreva kuti kupera kwegore rino ndokupera kwe
saka imi musaita sei manje
zvakatina choice kumba kwacho kutodzoke kwacho zvakatinza zvacho zvichingoriko nhamo yacho yatakapidza ichingoriko saka hatina choice kwakutozongoona kuti toita sei asi nhau ingoripo izvizvi kwakutongozvingira kuti zvikaoma zvikadini kwakutongomanidza kurejesta kuvhota kuti zvinhu zvikwanise kufamba mipi tinogona kuisa imwe chenji munyika zvinhu zvikava beta because tina choice vacho vamwe vachiro matino roja macho mumatino torenda dzimba chacha vanga vachingotaura hosezvo zvekuti varino yatsuda kuona ikona imuno saka anonga kuti kwaunogara kwacho chakada kuti urege kuita zvekushandira makamba anoita zvemusika bari kwaunogara kwacho nokugara kuti une fee yekuti pamwe ndicha dzimba kuti panapa saka zvinhu zvakangooma tete
makati tete mavhe inini ndonzi Elizabeth Kembo zvikuno kuJohannesburg ndokwatiri nyaya yemapepa tete mavhe yanesa zvekuti muno muchaimo hamusisina kumira zvakanaka kwatiri semazimbabwe vaakuti tiende kumba saka chandautoona ndechekuti vanhu vaakumira iko zvinezvi kuti vaone kuti pane koti ichapinda kuti ichapasisa kuti kudii then I think kana yapasiswa iyoyo vanhu vanenge vaakuziva goahead kuti vaakunyatsokuita zvipi tichiri muno here kana kuti vanhu toenda kumba kunoregesa kuvhota
asi tiri kunzwa kuti nezuro imomo mujobek maa makaberekera ingwe zvaa zvakamira sei
manga makaberekera ingwe tete mavhe mai manyiwa kwete zvekutamba mai manyiwa vanhu vaisatoziva kuti omanya uchienda kupi zvemuno chaizvo tete mavhe senge isusu mazimbabwenzi dzangoonharo zvadzo asi nyaya iripo chai ndeyekuti vanhu ngatigadzirei kuti December akakwana tiende kumba tinogadzira nyika yedu tione kuti tavhota zvine mutsiki ndonoti kuramba tichimhanyiswa semamhanyiro aita vanhu nezuro kujobheki kwakusina kumira zvakanaka
asi nhasi kwakamira sei
mapurisa ariko akazara kwakati nyarare nhasi uno ndoma
izvo zvanga zviri zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvichitaura namavhilasi musanganya wewe studio 7 zviri kwakare kusouth africa tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Guta remekele rinove guta guru redunhu riri kumaodzanyemba kweEthiopia reTigray rarohwa nechombo chemuchadenga nhasi masangano enhau yemudunhu iri ari pasi pevari kutungamira kuda kuzvitonga kwedunhu iri ari kupomera mhosva yekurwiswa uku kuhurumende yeEthiopia Bazi rezvemutemo muAmerica riri kutarisirwa kuburitsa nhasi gwaro rezvemutemo rakatarisirwa zvakanyanya kana kuti affidavit kana kuti gwaro rakanyorwa pasi pemhiko riri kutsigira danho rematikitivha eFBI rekusecha kumba kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump Florida gwaro iri riri kutsvagwa nemaziso matsvuku nechikwata chevenhau nevamwe vanhuwo zvavo panguva iyo paine kugunun'una kwevamwe vezvematongerwo enyika zvichitevera kusechwa kwemba yavatrump sematanho ekuferefetwa kwavo pamabatiro avakaita magwaro ehurumende anokosha mushure mekubuda kwavo kumuzinda wewhite house muna ndira 2021 musangano wenyika dzekuchamhembe kweafrica wesouthern african regional climate outlook forum uyo wanga uchiziva mamiriro ekunze emwaka wekurima wa 2022-2023 vaburitsa mashoko ekuti vanotarisira kuti mvura ichanaya zvakanaka mumwaka uyu nekuda kwedutu mupengo riri kutarisirwa rinonzi cyclone la nina iro rinonzi richaunza mafashamo emvura kune dzimwe nyika mudunhu resadec nyanzvi dzezvekurima dzinoti mvura yakawanda yakanakira varimi chero hayo ichikonzera matambudziko kune dzimwe nzvimbo kana ikawandisa kana kunaya yakapararana mukuzeya nezvenyaya iyi Evans Sininga weStudio 7 abata murimisi uye varisachigaro veBodre Agricultural and Rural Development Authority kana kuti ADA vaIvan Craig kuti tinzwe mafungiro avo
munoziva munhu kuti ugare waziva nzira yauchafamba nayo zvinhu zvakanaka chose mamiriro ekunze mazuva ano asiyana nechinyakare kuya kwataitoziva kuti gore rino kuchanaya chero mukaenda kumabhuku kana zvinyorwa kare zvaitotaurwa kunzi ecological region 1 2a 2b kusvika kunana 5 kuchaa kunonaya mvura yakati mwaka woreba zvakati asi tikada kutarisa zvinyorwa izvozvo nezvaakuitika mazuva ano zvakanatsosiyana iko zvino tinoona isusu kuti mvura matarisiro atei takaita asiwo manayirwo ari kuita sekutanga kwemwaka chaiko chaiko tinoona isusu kuti mubhuku makanyorwa kunzi 21 october asi mvura yakuwanira kunana 20 november zvichireva kuti takatora sika kare.
Munoona sei mashoko e Sadak aya tichitarisa kuti muri kuti tsoro yemvura yakarasika kare yakunetsa kuteverera.
Izvi zvinenge zvataurwa vachitiudzawo mamiriro kana kuti mafungidziro atenge tichizotinze kunenge kwakaita mwaka unotevera zvinotibatsira kuti tinatsoronga tichiziva. Saka ndiri kuona kuti mabudiro aita nyaya iyi mabudiro akanaka zvikuru ekuti vari kuti mvura ichanaya zviri normal to above normal. But ini ndoda kuitora nongoti normal because semurimi tikangoti mvura ichanaya zvakanaka tinoona isusu kuti aiwa zvinotobatsira murimi zvobatsira zvirimwa zvedu.
Ngatitariseiwo gadziriro yemurimi wanhasi yochimira papi takatarisa mamiriro aita kunzaya nemwaka yemazuva anoyi.
Chinhu chandoda kunyanya kutaura varimi ndechekuti chero tichizi mwaka wakanaka ngatisakanganiwe kuti vanhu vanotaura nezvemamiriro ekunze. Ngatiti isusu tiri munzvimbo yeHarare vanhu vanoona nezvemamiriro ekunze 900 millimeters kana nezuva rimwe chete patopedza mwaka tikati mwaka wangu wakamira tinoti mwaka wangu wakanaka asi kune murimi anoti mwaka wangu wasina kumira zvakanaka because mvura yakanaya kamwe chete zvinhu zvikazoomerwa. Saka nekudaro ndiroda kuti varimi tichigadzirira chero chinzi mwaka wakanaka tinoda kugadzirira isusu kuipa kwekunze kuti chii chatingakwanise kugadzirira tipi kunze kunenge kwakaminama.
Murimisi uye varisachigaro veBoard reAgricultural and Rural Development Authority kana kuti ADA vaIvan Craig vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe varimi mudunhu reMashonaland West vari kuramba kuendesa chibage chavo kuGrain Marketing Board kana kuti GMB vachiti vari kupiwa mari shoma izvo zvaakuita kuti vatengesere vanhu mumigwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hurumende yakazivisa gore rino kuti chibage chose chinofanirwa kutengeserwa GMB izvo hazvisi kuitika munzvimbo dzakawanda mudunhu reMashonaland West. Mumwe mugaro wekunyamakate vaBrian Maputi avo vanoti havasi kuendesa chibage chavo kuGMB vanoti vari kutengesa chibage chinosvika matani matatu pasvondo mumugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. VaMaputi vanoti vanotengesa tani imwe chete nemadhora ekuAmerica mazana maviri kana kuti US$200 pasina mari yavanobhadhara yekutakura chibage.
Zviri nani hamuzotengesa henyu chakawanda asi chinogonokengotitanisa vamwe anenge ane 5 umwe ane 3 umwe ane 2 pasvondo panopedza inini svondo nogona kutengesa kana 3 tani patani imwe chete iri kuti pa $200.
VaMaputi vanoti musiyano nekuendesa kuGMB ndewekuti kuendesa kuGMB zvinoda mari yekutakurisa uye dzimwe nguva chibage chinonorambwa chichinzi chinyoro zvinoreva kuti vanofanirwa kutsvaga zvakare chekutakurisa kudzokera nacho kumusha. Vanoti rimwe dambudziko nderekuti GMB inopa varimi mari nenguva yainoda imwe yacho ichiiswa mukadhi mainozonetsa kutora.
Kuti uko kusike mota inokutakurira iwo kuti uendese kuGMB panoda iwo uine mari yekuti uhaye mota iyo iendese kuGMB. KuGMB kwacho vanogona kusika voti chibage chinyoro uhaya futi mota yekudzoka nacho. 2 vanogona kutitambira chibage chako chotengwa. Time yavanoda kuisa mari itime yavo, mari iri kuiswa iri RTGS. RTGS yacho kushanda kwayo ndokunonetsa asi pana apa parodhi munhu akatengesa chibage chake neUS semurimi unogona kuti dzimwe dzenguva handisoda kutenga hangu mafertilizer hangu nguva dzinodzi kuchiita hako zvaunengochiita US imari yekuti unokwanisa kuchengeta iwewo pataime yaunenge wada kuishandisa unoishandisa ipapo reti iri sezvairi.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi vazvikomborero maketa avo vanoti kutengesera vanhu mari yavo vanoiwana ipapo kwete zvekumbomirira mari chizoiswa mubhanga zvinoitwa neGMB.
Zvirai nekuti mari yako chero iri ishoma nongoiwana ipapo ipapo zvasiyana nezvekuti kuGMB inogona kuenda yotaura yekugarisa futi yazongoya iri mikokeshi apa isingatengi.
Imwe shirikadzi amai Chennai Zvigadza vanoti sezvo vasingarime chibage chakawanda vanotengesa masaga vanenge vawana pamugwagwa kuti vawane mari yekutenga sipo, munyu, shuga nezvimwe.
Pamwe ndee ndine masaga mairi aendesa sei masaga mairi kuGMB? Ndinoenda kudo kutenga sipo ndotengesa kasaga kangu wanika nenzina.
Vachabvunza uwandu hwechibage chaendeswa kumadepoti eGMB kusvika parizvino zvichienzaniswa negore rapera. Mutauri weGMB vaNixon Kanyemba vati havana uwandu uhu sezvo vasiri kubasa vachiti vari kuHarare Agricultural Show.
Ndiri panapa ndiri muHarare Show, I don't have the figures, but maybe they look at those ones, maybe mangwana, then they won't phonera ndapiwa ne operations.
Chibage ichi chinenge chichitengeserwa vanhuwo zvavo vanenge vachifamba nemumugwagwa mukuru uyu, uye chinotengeswa kubva pabhagidhi kusvika kutani. Bhagidhi rinotengeswa nemadhora matatu nechidimo ekuAmerica kana kuti US$3.50. Pasi pemutemo westatutary instrument 145 wakadzikwa muna 2019, hapana munhu kana kambani kana sangano vanobvumidzwa kutenga kana kuwana chibage kubva kumurimi kunze kwekugrain marketing board. Mutemo uyu unorambidzawo kufambiswa kwechibage chakawanda kubva kune rimwe dunhu kuenda kune rimwe dunhu. Asi kunyange hazvo paine mutemo unorambidza kufambiswa kwechibage pakati pematunhu pasina tsamba inopa mvumo yekuita izvi. Izvi zvinonzi hazvisi kuitika sezvo marora akawanda nemotokari zvichionekwa zvakatakura chibage. Kutanga kwegore rino hurumende yakasimbisa mutemo wekuti varimi vose vanosungirwa kuendesa kuGMB chibage gorosi nesoyabeans zvavanenge varima mukati memazuva 14 kubva pavanozvikohwa. Kukundikana vanotorerwa matano. Mumwedzi yadarika vashandi vehurumende vaitenderera muvarimi vachivatorera chibage chavanenge vasina kuendesa kuGMB nechisimba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nasi taita rombo rakanaka rekuvhara chirongwa chedu nenyaya inotandadza tiine muimbi anobva kuChipinge, Consider Marura, uyo anozivikanwa mukuimba nezita rekuti Faster Man. Mutungamiri Nkomo Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Iri idamba refu ra Faster Man rechitatu, uye rinonzi ishiri ine maririro ayo. Tinzwe muimbi achirondezera nhoroondo yake.
Faster Man akazvarwa mugore ra 1998 12 December. Faster Man akatanga nhau dzekuimba gore ra 2012. Iye akazotanga kupinda muindastry yekupinda mumastudios gore ra 2015. Apo panda atanga kuimba kambo pesigambo kangu kainzi ndiri mutumwa akatumwa naJesu. Ndikazoimba kamwe mugore ra 2016 kainzi mwana wechikoro ita zvechikoro kafarwa zvakanyanya pachikoro pandaidzidza secondary school. Ndakazobudisa album rekutanga mugore ra 28 kainzi ndadzoka nemazhinji, iro rakafarwa zvakanyanya rainga nemaCD. Ndikaritengesa rikatengwa zvakanyanya, ndikatanga kuita mashows naro.
Nziyo dziri mudamba refu iri dzinosanganisira inoti Mudzimu Vhurai Nzira, Mukoma Wangu, Vamwe Mumba Vanodanana, pamwe chete neinoti Mai Vakatambudzika. Tabvunza Faster Man kuti vangada kumubata parunhare kana kutenga nziyo dzake vangamubata sei.
Ndinobatika paFacebook munonyora kuti Consider Marura kana kuenda papeji rakanzi Faster Man Boss of the Beast. Ndinowanika kuti paYouTube Music munoiwana ipapo, munonyora kuti Faster Man. Ndinobatika kuti paWhatsApp number dzinoti 0776476674. Ndinobatika kuti pane dzimwe dzoti 071 911 3709. Ndinobatika kuti pane dzimwe dzoti 073 847 86.
Komanzwi aungada kusiyira veruzhinji.
dinotiwo masupporter mapromoter vanoda mamanagers anoda kusimbisa wapastaman isaiwo ziso paari mutarise music yake mukwanisewo kumusimudzira nemari kana kumusponzawo pane zvinhu zvikwanisiro zvekuti pastaman arambe achienda mberi nekuti vana vezimbabwe ngatirambei tichisimbisa pastaman kubva kuchipinge kumanekaland uko pastaman ari kubika mutakunanzva inotapira saka ndinoti kuvana vezimbabwe rambai muchisimbisa pastaman
tinopa kutenda kuna fastaman achibuda zvake mudariro neaka
tinotenda fastaman musakanganwa chirongwa chelive talk patiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gifts Juve.